tokuzva kwatinoita vatsvangirai vari kutenderera vachitaura nenyaya yesarudzo dzatarisana nenyika. Saka nhasi vasvika kumakoni central uko kwavataura nevatsigiri vemdc kuti vatsigire vasimba makoni secandidate yamp pasarudzo dzatakatarisana nadzo.
Tinoziva kuti bato remdc ranga riina vapatrick sagandira senhengo ichamirira bato iri musarudzo kumakoni central. Vatsvangirai vatsanangura here kuti zvichamira sei ipapa?
Vatsvangirai vatsanangura kuti chakangoitika ndechekuti nomination court yakanga yasvita vasagandira vakanga vaitwa ndivo kandidate yemusangano, asi vati haiwa zvakadaro zvazvo vanhu vemusangano wemdc ngavatsigire vasimba makoni secandidate. Vakati keke redu ringa rakura chaizvo tikakwanisa kuhwina pasarudzo dzatinadzo, zvokuti vasagandira semwana womusangano havangashayirwo basa rokuita munyika itsva muzimbabwe itsva yatakatarisana nayo.
Zvava kureva here kuti vanenge vasisatsvaga rutsigiro kuti vanga vachipinda musarudzo idzi? Tichiona kuti hapana chati chataurwa pamusoro penyaya.
Izita ravo chete riri paballot paper, asi vemusangano vari kuzviziva uye purezidendi vatsitsikidza shoko iri nhasi pamusangano wanhasi kuti vanhu vese vemdc ngavatsigire vasimba makoni senhengo yedare reparamende yemakoni central. Saka ndingangoti vatsigiri vemdct vari mumakoni central vaakuzviziva nokuti mukuru webati atsanangura nhasi kuti vakawirirana kuti vatsigire vasimba makoni pachidanho champ vemakoni central.
Koivo vamakoni vatinonzwawo kuti vataura pamusangano uyu, zvii zvavataurawo?
Vasimba makoni vataura chigumiramisha vakaita navatsvangirai vakatsanangura kuti vari vaviriso vakuru vemapato maviri vakawirirana kuti charachima hachitwa nyika. Vakati zvavakaona pasarudzo dza2008 vataura ivo kuti vatungamiri vemasangano vanofanira kunge vachidzidza zvidzidzo kana tichinge taita sarudzo. Vakati chidzidzo chavakaita ivo pasarudzo dzatakaramba2008 ndechekuti dai takanga takasanganisa mavhoti kana takanga takabatana vanhu vemdct nevemavamo mavhoti ese akasangana akanga akakunda vezanupiyefu. Vakati chidzidzo chavakaona ndechekuti ngatiitei mushandira pamwe kuti zvaniite mugira pamwe tsimbo yaro vatapi. Saka vati ngatishande pamwe chete pasarudzo dzino zvichikonzerwa nechidzidzo chatakawana pasarudzo dza2008.
Musangano wekubhoera west wafambawo sei?
Haiwa, musangano wekubhoera west wafamba zvakanaka chose. Chokuziva kwenyu mukanya jaya ranga riri kumusha kwaro.